Izvi zvabuda pamusangano waita nemasangano aya mumasvingo nhasi. Vanorwira kodzero dzevanhu ava vati nenyaya dzesarudzo dzave kusvika kushanda kwava kunetsa sezvo nhengo dzebato iri riri kutonga reZANU-PF dziri kuvarambidza kuendera mberi nezvironga zvavanenge vainazvo. Izvi zvinonzi zviri kunyanya kuitika munzvimbo dzakaita seGutu, Bikita, Zaka, Chivi neMwenezi. Vanoona nezvekufambisa kwemabasa musangano rinorwira kodzero dzemadzimai reMasvingo Women's Forum, amai Sungano Zvarebwa naShe, vanoti vakarambidzwa kuita musangano wemadzimai kwaChivi svondo rapfuura.
Hazvisisi nyore kuti tipinde tichiita maactivities edu kana kushanya chaiko uchibva kudhorobha, haugamuchirwi zvakanaka. Unenge uchitonzwa uya kuzodzidzisa vanhu kuti vasateerera uye vavhotere pasina kunaka. Vati civil society hatidi kuiona kuno, inofurira vanhu, inosvinudza vanhu. Zaka West pamwe chete neChiredzi North ndokwatakasangana nazvo zviri kutoitika.
Izvi zvatsinirwawo namuzvare Joyce Mhungu vesangano recommunity development platform CDP, avo vakati vakamisa kuitwa musangano wavo uri pakati kwaGutu.
Tinoona kuti semassive society organizations taakutadza kuita mabasa edu takasununguka maGutu, nokuti kunyange uine matsamba ekuti mapurisa akubvumidza ekuti itai musangano wenyu, tinoona kuti vemusangano weZANU-PF vari kuuya vachirambidza vanhu kuti vaite musangano iyoyo. Vanotodzinga vanhu kuti bvai, ende vanototaura kuti muGutu yose as a whole hapana chinoitika chavasingazivi. Saka vanenge vachitoziva zvinenge zvichiitika, saka hapana maorganizations achiri kubvumidza kuoparesa maGutu.
Vemasangano aya vanoti vari kuita basa ravo vasingapindiri munezvematongerwo enyika, vachiti chavo kudzidzisa vanhu kodzero dzavo chete. Satgare wesangano rinomirira masangano akazvimiririra reCrisis in Zimbabwe Coalition vapita mutasa vati nhengo dzavo dziri kurambidzwa kuita mabasa adzo nenyaya dzesarudzo dzave kusvika.
Tirikunzwa mamembers edu kwakasiyana-siyana vachinyunyuta vachitipa mareports ekuti vari kuona kuti kubva gore rakapera mukana wekuti vaite basa uri kuramba vachiita mudiki, asi gore rino zvanyanyisa zvatatarisana nekuenda kusarudzo dzenyika.
Asi mutauriri weZANU-PF mumasvingo vapepukai chiwee varamba mashoko aya vachiti manyepo, vachiti ivo bato ravo rinotoda kuti vemasangano aya vashande mumaruva vaunze budiriro.
Hatirambidzi macivic organizations kuti aite basa ravo kupi zvako kunyange kumaruwa nemhaka yei, nokuti macivic society organizations anocomplimenta government effort. Saka nokuda kwaizvozvo hatinga donzo rehurumende kuti rizadziswe, rotozadziswa kuburikidzawo chii nemasangano akadi akazvimiririra.
Zvichakadaro, dare remagistrate kwaGutu rawana nhengo mbiri dzebato reCitizen Coalition for Change kana kuti CCC dzisina mhosva yekurova vatsigiri veZANU-PF, avo vavanoti ndivo vakavarova asi vakazopidigura nyaya vave kumapurisa. Mutongi wedare vamanhengozi Ndlovu varasa mhosva yanga ichipomerwa vanhamo Makumbe nemwana wavo Tinotenda, kuti pange pasina umbo hunoratidza kuti ndivo vakarova vatsigiri veZANU-PF. Gweta revaviri ava vamati Murere vati nyaya iyi yaraswa sezvo mutongi vaona kuti manyepo akarukwa nevakanga vatanga mhirizhonga.
Nyaya iripo ndeyokuti ndo vakanga varohwa nevakomana ava, asi vakazopidigurirwa mhosva vachinzi ndo vakarova. Saka nezuro kwaiva nejudgment yavo, magistrate vaNdlovu vakatayo hapana kana mhosva yakaparwa nevana. Zvinoratidza kuti pane kunyepa kwaakuchiitwa pakati pekuumbi kwaikuumbiridza kwaitwa nyaya iyi, vanhu havana kupara mhosva iyi.
Vaviri ava vakasungwa mushure mekumhangarirwa kumapurisa nevatsigiri veZANU-PF, avo vanopomerwa mhosva yekufamba vachirova vatsigiri veCCC vachivarambidza kupfeka nhumbi dzeruvara rweyero gore rapera muna Mbudzi kwamupandawana. Ndakamirira Studio 7 Masvingo, ndini Godfrey Mtimba.